manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepe nyura tiri mu Washington DC Linyana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu ndira 1 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi chezuva rekutanga mugore ra 2021 tichikushuvirai kuti zuva iri ranga rakanaka chose kwamuri imi vateereri weStudio 7 ini ndini Rachel To ndiri muWashington DC ndichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva
tikuona kuti Pinda muholiday umu panhamba yevanhu varikubatwa necoronavirus hanyanyisisa kukwira uyewo tiri kuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo yezokuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira vanhu vazhinji vakanga vavarayiwa
uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 horamba huchikwira munyika nhasi tichanzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pegore idzva iro ratanga nhasi Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vanhu vakawanda vanoti vacherechedza zuva ranhasi regore idzva vari mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera
Mumwe mugari wemuHarare vaVictor Lovu vati makore ese vanosimboenda kumusha kuzororo regoredzva asi rwendo runovatamba zuva ranhasi vari pamba pavo vachiremekedza zvakataurwa nemapurisa kuti vanhu vasaungane vadlovhu vati gore rino vanotenda mwari zvakanyanya nekusabatwa nechirwere checovid-19 kusvika pari zvino
tinoda kutenda mwari nekutisvika kwavatiita goredzva gore rapera iri ranga riri gore ranga rakatoomera kuru nekuda kwechirwere checovid-19 takatora hama dzakawanda kwazvo saka tinongotenda vamwari kuti vatiyambutsa kuti tisvikewo 2021 mapurisa tateedzerawo zvavakatitaurira kuti tisafambe fambe tisaungane titeedzere macovid regulations saka ndozvatangoteedzerawo
vadlovhu vatiwo pamusoro pecovid-19 gore rapera mari yanga iri shoma sezvo vakavhiringwa panyaya dzemabasa nekuda kwedenda iri mumwe mugari wemuHarare muzvare Michel Chimwemwe vati munguva ino vanosi wanzoenda kunzvimbo dzinotandarirwa vachicherechedza zuva regoredzva asi rwendo runo havana kuita izvi nekuda kwechirwere checovid-19
nekuda kwecovid-19 tatoona kuti hatichirechedze zuva iri venyu yetiri padzimba dzedu nokuti tinoona tikazoenda uko kunotandarira vanhu totoona kuti hauzi kutiuya anacho yakanzi haana saka kutongovesesi kutozvitira pamba
mumwe mudzimai anorarama nekutengesa zvinhu kumufakose amai Francisca Sekanamo vatiwo nhasi bhizimusi ranga rakaderera zvichienzaniswa nemamwe makore sezvo panga paine vanhu vashoma vanga vachifamba amai Sekanamo vatiwo vachiri kuda kuona kuti zvinhu zvichange zvichifamba sei gore rino
topanhasi vanoona kuwanda sizinani
Vamwe vagari vemuHarare vaudzawo Studio 7 kuti gore rino ruzha runosiita panosvika gore dzva rwanga rwakaderera zvakanyanya. Asi mudzimwewo nzvimbo dzemafaro kunyanya kumusha wembare zvinonzi vanhu vakaungana zvakanyanya madeko zvisinei nekukwira kuri kuita chirwere checovid-19 mapurisa akarambidza vanhu kupinda mumugwagwa vachiita ruzha nedzimotikari kurova mabhini kana kuputisa mafaya firecrackers pamwe nekuita magungano edzisvondo. Studio 7 haina kunzwa kumutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe kana paine vanhu vakasungwa munyika mushure mekuchikora zvakatarwa nemapurisa nezuro sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kuita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose hwakasvika pazviuru gumi nezvitatu nemazana masere nemakumi matanhatu nevanomwe, kana kuti 13,867, zvichitevera kuwanikwa kwevamwe vanhu mazana maviri nemakumi mana nevaviri, kana kuti 242 vaine chirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vatatu vanonzi vakafa nechirwere ichi nezuro, izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pamazana matatu nemakumi matanhatu nevatatu, kana kuti 363. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere ichi vanhu vagara vari munyika vasina nhoroondo yekubuda munyika. Pavanhu vakashaya nezuro, mumwe chete ndewe muHarare, mumwe ari wekumashonaland east, kuchitiwo mumwe chete ari wekumasvingo. Uwandu hwevanhu vapona kubva kucovid-19 munyika yose hwakasvika pazviuru gumi nechimwe nemazana maviri ane makumi mashanu, kana kuti 11,250, zvichitevera kupora kwevanhu makumi mapfumbamwe nevatanhatu, kana kuti 96 nezuro. Uwandu hwevanhu vachiri kurwara necovid-19 hwave zviuru zviviri nemazana maviri ane makumi mashanu nevana, kana kuti 2,254. Izvi zviri kuitika panguva iyo kwave nemhando itsva yecovid-19 iyo inonzi yakanyuka muSouth Africa nedzimwe nyika, uye ichinzi inotapuriranwa nekukasika kudarika mhando iripo pari zvino. Nyanzvi munyaya dzeutano uye vari chiremba Dr. Edgar Munatsi vanoti kubva pakatanga zororo rekisimusi, uwandu hwevanhu vave kubatwa nechirwere ichi hwakatanga zvakare kukwira, chinove chinhu chavanoti chinovhundutsa zvikuru, sezvo vazhinji vachiita sevasisina hanya nekuchengetedza nzira dzinodzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tirikuona kuti kunyanya patapinda muholiday umo manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus anyanyisisa kukwira, uyewo tirikuona kuti vanhu vazhinji vanenge vari kutora mitemo yezokuteedzera mitemo yekuita kuti chirwere chisapararira. Vanhu vazhinji vakanga vavarayirwa, vamwe takachionawo mumapepanhau nemamwe mapikicha anenge achingotenderera kuti vanhu havachateedzeri zvekunzi social distancing kana zvekufamba vakapfeka mamasiki. Vanhu vaakutoibarayirwa sekuti coronavirus yakapera, asi chokwadi tinochiziva ndechekuti coronavirus ichiriko ende tiri kuona kuti vanhu vari kushayika, manhamba acho ari kuwanda zvakanyanya. Saka zvakakosha kuti vanhu varambe vachiteedzera mitemo.
Tiri kuona kuti vakawanda vevanhu vari kubatwa nechirwere ichi, kana kuti vari kuwanikwa vaine chirwere ichi mazuva ano, vanhu vari kunzi vakachitapurira munyika vasina nhoroondo yekubuda kunze kwenyika. Zvinorevei izvi Dr. Munatsi?
Zvazvinoreva ndezvekuti nguva yapfuura taichanyanyonzwa kunzi vanhu vakanga vachishanya kubva kune dzimwe nyika, kune masouth africa, kune naUK iye zvakadaro, vatikanga tichiona vazhinji vabatwa necoronavirus vachiiwana mukufamba. Asi chokwadi chaakuratidzika izvozvo ndechekuti chirwere chatekeshera chiri zere muvanhu, tisingatisi kuona manhamba evanhu vasina havo kwavakamboshanya ari kuramba achikwira, kuratidza kuti chaakungototapukirana mukugara kwatakaita. Zvinoratidza kuti vanhu havafani kuita zvinyekenyeke nekuzvichengetedza kuti chisarambe chichitapukira. Kugeza maoko nesipo kwakagara kuchitaurwa nemapazi ezveutano, chesasocial distancing, kupfeka mamasiki nenzira kwayo, kwete zvekupfeka masiki yakavhara muromo mhino iri panze, kana kupfeka mamasiki muchizoshandisa kuti semahelika chifu, zvimwe chete zvakangodaro. Zvinoratidza kuti chirwere chiri muvanhu, saka tiri kukurudzira kuti vanhu vasavarayira.
Tiri kuonawo kuti kune dzimwe nyika zvakaita seiko kuUK kana kuUnited Kingdom kwamuri ikoko nekuSouth Africa kuri kunzi kwane humwe hutachiwana hutsva hwaakuwanikwa zvakare hwecovid-19 nekufamba-famba kuri kuita vanhu. Zvii zvamungataurirawo vana veZimbabwe panyaya yechenjedzo naiyo strain itsva iri kunzi yawanikwai?
muongo wakachonga strain ita ili kutawa ya COVID-19 chaka wangoro wakawana kuti strain ii notia kukira na shiri nyori chaisu kudarika yanga ya gara ilipo kulewa kuti kana pangapashi pata wanu watatu pastrain yekari izuzi pale baku pata wachanu kana kudarika saka iti chinotia kukira mbukukasira saka saka kocha kuti kana munu anga achizama kusivirira izo kakufana kutonya chaisu kutezira mtemo
kune wame warukuti dai urumende ya tora shakare matano ya kudzosa lockdown imi munotiyo
mashoko ya kuti dai urumende ya tora matano ya kudzosa ingo lockdown wachunga chungo taura zotai kutaura kuti ima tano iwayo ne ime nguwa anaboda kunge aliwo eka anu itakutisivulisa na mbeshi itakukile kuti uweze kutengesu na utano uwevano asli kutengesu kuzi ya urumende shakare ya kuti iwone za ingaite uwanu mashinji wanu utamutika wanu mashinji wanu utamapata ema uoko wasina kupati wazitupa kumakambani kutuora na masei mungu wa izoto
awanga vari nyanzi miyaze utano Dr. Edgar Munatsi vachitaura vari parunare vari ku Britain na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanonzi vakati kanzuro yeHarare iferefetwe zvakadzama mafambisiro ayanga achiita basa senzira rekufugunura uhori unonzi nehurumende wanga uchiitika mukanzuro iyi kwenguva yakareba. Izvi zvinonzi ndizvo zvakasvitsawo pakusungwa kwevaimbo vemeya weguta iri vaHebert Gomba pamwe nevanga vari meya vakambomiswa basa vaJacob Mafume. Munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSeselo Zvidzai vanoti huori mukanzuru yeHarare huri kutobva kuvanhu vakagadzwa nehurumende vari mulocal government board kwete kubva kunhengo dzeMDC Alliance. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isu sebato reMDC Alliance tinozikamwa tichiti isu hatiwirirani neuori zvachose. Pose patinosangana neuori tinohushandira kusvika hwapera. VaMnangagwa kana vachiti vanonotsvaka uori musito Harare, aiwa ngavaende vanohutsvaka. Asi vachabuda nechokwadi chokuziva kuti uori huri kubva kuvanhu vavo vari mukati mesito Harare imomo. Kune madirectors, kune mataun clerk, ndivo vanhu vavakagadza ivo neinonzi local government board. Inogadzwa nehurumende and local government board iyoyo ndiyo inoapointa mataun clerk na madirectors. Saka ngavaende, asi ngatitange tabvumirana kuti vazive kuti mataun clerk vanhu vezano, madirectors vanhu vavo. Saka chano ubata, kanta ubata sa hizo zo, kana wakanyazo utarisa waka ubata, vanofana wakwansa uzo buda pashina uti, ata wana uori uya, uri muno medu muzano. Ndonga inango taura panyaye uori uori.
Asika nyaye kunzi makanzuro mune uori vazvidzai, aisi kubva kuhurumende chete kana kuzano PF, asiwo kana vagari, varu kupomera o kanzuro uori. Imi ozhizha muri kuita sebato.
Isu sebato, tinozikamwa tichidilana uori ruthlessly kanta wana. Ava vanozikamwa nekutora nguru yeoisa lipistiki wofunga kuti musikana akanaka. Vachaenda kunotsvaga vangobuda namareports asi hapana chinokwanisa kushandwa pachiri. Kana vazoona kuti nyaya dzeland kunyanya dzinopinda mugango rezanu PF ndivo vanhu vari kubaland. Tinozviziva vana Harare Airport Road $80 million ichibhadharwa neland yeHarare.
Saka mune mamwe matanho here amuchatora panyaya iyoyi?
Isu seMDC Alliance tasungwa mbira dzakondo. Zano iri kuita zvokuti kana muchida kubata hove pfonyongo dzaimvura. So vari kuda kuba zvinohlisa nokugadza makomishen. Ndozvavanoda kuita. Nguva dzose ukaona vachigadza komishen haisi nyaya yekutsvaka kugadzurudza matongegwe edunhu vanenge vaitsvaga zhira dzokuti vangawana mari sei dzinobva kumawater treatment chemicals pasina akatarisa. Vachaona mari dzinobva kumatenda pasina akatarisa. Vachaona mari dzinobva mumotora land pasina akatarisa. Ndo zviri kutsvagwa nezano izvozvo. Isu makanzuras edu ose akapera kudzingwa. Saka hakuchina inonzi oversight musiti Harare.
Awa vanga vari munyori anoona nezvekutongwa kwematunhu muMDC Alliance vaSeselo Zvidzai vachitaura vari parunare vari kugweru na Jonga Kandemiri we Studio 7. Mutungamiri wa America va Donald Trump vakadzoka nezuro kumuzinda wavo White House muWashington DC vachibva kumba kwavo kuFlorida uko vanga vaenda kuzororo. VaTrump vanonzi vakadimburira zororo ravo panzira sezvo vari kuda kukurudzira bato ravo pamwe nevatsigiri vavo avo vari kuronga kuratidzira musi wa 6 ndira muWashington DC vachiti nyika isatambire zvakabuda musarudzo dzemusi wa 3 mbudzi. Kuratidzira uku kuri kutariswa kuitwa musi wa 6 ndira apo matare House of Representatives ne Senate achasangana kuti atambire kana kusatambira zvakabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Vakasarudzwa semutungamiri mutsva weAmerica vaJoe Biden vari kutariswa kutora mhiko musi wa 20 ndira. Blessing Zulu West Studio 7 abata vanoongorora nyaya dzezvematongero wenyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzairu zvidzo avo vanoti havaone vaTrump vachibudirira.
Nechokwadi tiri kuona kuti vaTrump vadzoka kuDC vaine chinangwa chekuti varambe vachikwikwidza kuti vave ndivo vanonzi vakahwina, but vanhu vakasarudza vakati vanoda vaBiden. Maconfirmations akaitwa zvese zviri kufamba iyo court chaiyo inova ndiyo Supreme Court yemunomu yakati kwete ina pyu yava hapana chainobatsira. Saka ndingoona munhu akungotandanyadzi hapana sezvo ari akataura zvakawanda chaizvo before the election kuti ndakadyiwa naBiden ndinobuda muno munyika handingabudyiwa naBiden ini zvinhu zvinoitika, but kana uchikuva zvidyiwa manje ndinenge wakunyara kuti zvinondoti chii. Right now I think it's just a little impression or child wait as say.
Asika America inyika yemutemo, pane chakaipa here kuti vaTrump vaende kumatare kana vasiri kugutsikana nezvakabuda musarudzo?
Ichokwadi, yes, it is right kuti kana uchinge wadyiwa unofanira kuita appeal. Zvino appeal akaita he did it kubvira kumakotsi ekuzasi uko achiita anu handina kudyiwa handina kudyiwa kusvika zvasvika kuSupreme Court. Saka pari zvino iye nofunga nechemumwoyo akutozviziva kuti ndakadyiwa, but chandiri kutaura ndechekuti inyadzi dzakuita kuti aramba achikupusha zvaari kuita izvi. Munhu aapushwa to the end, apushwawo futi to the end, saka ari kushaya kuti woita sei. But then now regedzai tione kuti zvinopera sei, but ndiona achibudirira.
Asi hamuzoonewo here pachiita mhirizhonga seyataona ichiitika pose pari kuratidzira vatsigiri vavaTrump vanopedzisira vakurwisana nevatsigiri vavaBiden muWashington DC? Hazvizoitike zvakare here izvi musi wa 6 ndira?
Makatarisa masupporters ake ndingangoti kuti masupporters ake akamira sei vanhu vemhirizhonga, and vazhinji vacho ndingangoti maextremist aya ekuti vanhu vanoti izvo vanoita chandagwinyira. I know kuti vamwe vacho ndo vari kumupusha kuti ramba uchienda kumakotsi, ramba uchiramba kuti handina kudyiwa, but I know kuti the army yemunomu, the police yemunomu haisapoti izvozvo, inosapota zvinenge zviripo. They are not partisans zvekumusha kwedu. Saka I know the law enforcement agents were ready for him.
Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance mudunhu reNorth America vazvidzairu zvidzo vachitaura vari parunhare vari kuOhio kuno kuAmerica na Blessing Zulu West Studio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weCameroon vaPaul Biya vanoti mushandira pamwe mutsva pakati pemauto neveruzhinji wabatsira zvikuru mukuunza runyararo munzvimbo dzinotaurwa rurimi rwechirungu munyika iyi. Vabia vakataura mashoko aya muurongwa hwavo hwekutura mashoko ekupera kwegore nezuro maneru. Vakare mara vanoti hurumende inofanirwa kutora matano ekupedza kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munharaunda dzavanogara. Safari Njema anoti panyaya inotevera.
Mumwe mudzidzi wezvemabhizinesi paRare Polytechnic Muzvare Tinotenda Gweshengwe, avo vakaremara vanoti vakaremara vakawanda vari kusangana nematambudziko ekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo.
Munhukadzi akaremara akarorwa nemurume asina kuremara, kana kuti even murume rakuti arore munhu asina kuremara, hama zhinji hadziwanza kuzvitambira. Kana atori mukadzi vanotopopota endapo vatorambanisa vanhu, even murume chaiye kuti atowana mukadzi ari ebobodhedhi zvinogona kunetsa, kozve vane vachiti haana zvaanokwanisa kuita.
Mashoko amuzvari Gweshengwe anotsigirwana amai Naspa Manyau, avo vakaremarawo zvekare.
Mashoko acho anotaurwa ekudzikisirana pasi. Mumwe akati akatsvigirei chirema, mumwe akati chirema chanhingi mazochiona here chaendepi, mumwe akati hanzwe tsiki here, sanga ukazoonekwa wazvitakura. Mumwe anoti munhu akaitisa munhu pamuviri hanzwe tsitsi here, because most people vanofunga kuti munhu akaremara aite zvebonde.
Mutungamiri wesangano revakaremara reNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe, amai Farai Cherera, vanoti dambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhukadzi vakaremara rakakura zvikuru.
Ndingati ivo vanhu vacaregivers vanobetsera vanhu vakaremara vazhinji, ndivo vanhu vanowanika vachaita mhirizhonga. Unodzvinyirirwa kunzi ukanotaura chete handichazokwanisa kuti ndikuchengete. Vamwe ndiana baba, vamwe ndiana sekuru, vamwe ihanzvadzi.
Amai Cherera vanoti hurumende inofanirwa kutungamira mukutsvaga nzira yekupedza matambudziko anosangana nevakaremara.
Dai panga pavaitirwa maawareness campaign, vagona kusimuka voga kuzvitaurira uye kudzidziswa nzira dzokuzvidzivirira, uye kuti vasatye, vasimbe, vaburitse nyaya idzi pachena. Mhosva hairovi.
Gurukota rinoona nezvemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti pane mutemo wakanangana nekuchengetedza kodzero dzevakaremara uri kuvandudzwa.
Zvinofanira kuitika kuvanhu vasingabate vanhu vanorarama neurema zvakanaka, vanobata chibharo, vanovakanganisa nenzira dzakasiyana siyana, kana kutuka, kushungurudza nemashoko nemabatirwo, zvese izvozvo zvinofanira kuti zvibude zvakakwana mumutemo iwoyo.
Vamavhima vanoti bazi ravo rakaparura chirongwa chekudzidzisa veruzhinji mumadhorobha nemumaruwa pamusoro pekodzero dzevakaremara seimwe nzira yekuderedza dambudziko remhirizhonga radai kutekeshera pasi rese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Sezvo tapinda mugore idzva kudai, regai timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7.
Magadini uko pana mukoma Blessing Zulu nana mukoma Jonga akandimire totiri sei nyuye gore dzamakaripinda here muri vapenyu. Ndada kumhorosawo hama dzangu dzekuchiredzidzo rekwamuganji, ndivaforosa nemufaro mukuru. Ndomhoresa vana baba Abel Muganji kana vekwahove futi. Ndinovamhoresa vana baba Abel, vana mai Abel, vana munashe Muganji, vana baba Isaac Muganji. Ndinovamhoresa vese nekwamatereke nekwamuvandiri, vana baba Mo. Ini ndinoitwa Chiedza Muganji, ndini mwana wavo. Ndini mwana wavo, havadozivi kwandiri zvezvi. Ndiri kuno kuSouth Africa.
Mamuka sei vashamarari veStudio 7, vana mukoma Kandimiri nevamwe vose. Ndinoda kutenda basa rose ramakatibatira muholiday ino, tichikukorokotedzai nokuchengetwa kwamakaitwa naMwari kuti mupinde 2021. Tinoti Mwari vave nesu munyasha. Ndinoitwa Goodwill chinogurei ndinoda kurokotedzawo hama dzangu dziri pamutoko kwacharehwa kwachindenga dzose dzepachinogurei nedziri kwamurehwa kuzumba maramba pfungwe kunonzi kwachipfunde muzumba vana chinogurei vana Joel na admire ni vamwe vose vari mamutoko imomo vana Raidon chinogurei na Simba chinogurei vana Denga chinogurei nana mai Josi na mai Blessing vana Mlesu chinogurei na madzikoma angu vana mukoma Hadmon vana mukoma Newton ndoda kuti nditende kuti Mwari vatichengeta raramai muna Mwari tirambe takashinga tichirwisana nechirwere chadai kutekeshera ndini wenyu Goodwill chinogurei ndiri muno muJoburg South Africa
akadi mhuri yeZimbabwe makadi ndinokwazisa vashamarari vose ndichiti aiwa makadi iko ini ndinosimba chaizvo ndiri kuno kuPretoria ndini piano spanunure ndoda kukwazisa mhuri yekwamanunure yose ndichiti happy new year vanhu vamwari tinotenda mwari watipinza mugore idzva ndinokwadzisawo zvekare sekuru vangu vamazvimba kubhikita uko nemudzimai wangu mailavhu mana mbuya alavhu nevanin'ina vangu vose nevose vanondiziva ndichiti happy new year
Pastudio 7 apa, ndinokuchingamidzai nemufaro mukuru ndechiti makasimba here. Ini ndinoitwa Kulumani Sukumani paboera apo. Ndangoti zvangu ndingofarise hama neshamwari vanondiziya ndechiti makadiko tiripo zvedu paCape Town hatinaukwanise kuende kumusha. But kumhuri yekwangu ndinoti mufaro kuti tipinde mugore idzva. Yamaneshamwari komadanonoka wandapo dai zvaibvira maimbondiridzira ukasonka majeso kekuti makandidana ndikasauyako ndisina mari kamajeso
muchirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa zuva ranhasi regore idzva pamwe nezviri kuitika munyika Yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vanhu vakawanda vanoti vacheretedza zuva ranhasi vari mudzimba dzavo vasingapemberi zvine mutsindo kusvika kwegore idzva. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 horamba huchikwira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pedambudziko reCovid-19. Ndinoti murare zvakanaka vatsigiri veStudio 7 pasi rose kwese kwamuri.
Chokwizika, December.